Mumwana inte basare kutenga midzoi iyi muBotswana achizotengesa kuZimbabwe muzvare Princess Casino vanoti chirwere checoronavirus chiri kuita kuti business ravo riderere zvikuru nokuti hakuna midziyo muzvitoro zvavagara vachitenga.
Zvataida tichazvowana these days ndizvo zvinonzi hapana zvinhu zvatati tichida. Zvangova ndoda kuzotenga ya limited panenge pasina saka hapana business ratiri kumboita zvatodeclina zvabusiness zvifunda. Zvadzika patenge chita 100% nezvatodzika about 85%.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaAllen Ndewere vanotiwo midziyo yakafanana nematerevhizheni makuru nezvipfeko zvenguva yechando hazvisi kuwanika muzvitoro izvi.
Maplasma nezvimwe zvimawinter things like hembe maclothes kuti anda vatsubvumirwa kuti vatransporte hembe and like so ndozvinhu zvakaita zvishota muno muchina mumashopu emachina.
Vana muzvina bhizinesi vekuchina vari muBotswana vaudza Studio 7 kuti havasi kukwanisa kuodha midziyo kunyika kwavo nepamusana pekuti South Africa haisi kubvumidza kuti ngarava dzinobva kuchina dzipinde munyika iyi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi icho chakatanga kuchina kwakare gore rapera. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr Thomas Chaitezvi vanoti vanotenga nekutengesa zvinhu vanofanirwa kubvumira kufamba-famba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Yambiro yangu yandiri kukumbira kumacross borders ndeyekuti wambofana wambomisa kuita macross border awo wakatarisirawo kuti varoda kuzama kuita kuzviponesa zvavagara vachiita kasi chirwere checoronavirus maurire acho achauya aya akaipira munhu wese.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutenga nekutengesa Valaxin Kambeva vanoti pamusoro pedambudziko recoronavirus rimwe dambudziko ravakatarisana naro kupera kwesimba remari izvo zvinoita kuti zvinhu zvavanoda kutenga zvivadhurire.
Ya kwagara kwakusina business most of the current kwagara kusina mari corona yazongouya mumashure zvaive pari pabusiness since January kwagara kwakusingorina mari inambovhera yachinja the rate of yevanhu kuti vauye kuno cross the board. Ya meaning zvakutoraa kutoti munhu akutonyanya kutosafa kudarika kusafa vanga achisafa nokuti hapana chimwe chaachagona kuita kusimbira riri business rake ndiyanga iri industry yake.
Kunyange hanzo dzimutrade chete hakuna kutenga nekutengeserana kune udzamu kwakakura pakati kweBotswana neZimbabwe. Muongororo yavakaita gore rakapera inoratidza kuti Zimbabwe yakatenga zvinhu zvinosvika mamiriyoni anodarika makumi maviri emadhora ekuAmerica, mari zhinji ichibva kuvanhu vanotenga zvinhu muBotswana vachizonotengesa muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Singirai Madondo.